Varairidzi vacherechedza zuvairi vachichema chema nematambudziko anosanganisira kushomeka kwemari yemihoro, kusawanikwa kwemari kumabhanga, kushandurwa kwehwaro yedzidzo pasina gadziro yakakwana pamwe nekudzikirira kweupenyu hwavo. Mumwe murairidzi varobson chere vati sevarairidzi vari kupemberera zuva ravo vane kutya kukuru nekuda kwesarudzo dziri kutarisirwa gore rinouya, kunyange hazvo mhemberero dzegore rino dziri kukurudzira kusununguka kwevarairidzi. Vachere vati varairidzi vanombunyikidzwa nguva zhinji panoitwa sarudzo munyika, vakachema chemawo nekushayikwa kwemari.
Tinotarisa nyaya yekumbunyikidzwa kunoitwa varairidzi munguva yesarudzo yatadai kutarisana nayo, tichitarisira kuti gore rinouya kunenge kuine sarudzo munyika muno. Tichitarisazve kushayikwa kwemari kuri kuitwa mumabhanga, uyezve mari yacho iri kutambirwa iri mari ishoma isingakwanisi kunge ichiraramisa mhuri dzedu varairidzi vari kushanda.
Mumwe mudzidzisi amai Gaudenzi yamandopera vatiwo gore rino vari kupemberera zuva ravadzidzisi vachirangarira kushupika kwavari kuita kuwana mari yavo yemihoro. Amai mandopera vakurudzira hurumende kuti igadzirise mamiriro yeupfumi hwenyika kuti varairidzi vawane mari yavo zviri nyore.
Koro yedu iri kunetsa kuti tiwane kumabhanga, tanga chiri chikumbiro chedu semari yatinohora. Patinoenda kumabhanga, hurumende igadzirise kuti tisapedzera vadzidzi vedu nguva takamira munzara yemumabhanga tichitsvaga yemari. Vangoti patinopiwa mukoro yedu tingopiwa kamwe chete.
Amai Catherine Machona avo vanodzidzisa kumahusekwa vatiwo hwaro hwedzidzo hutsva hwakaiswa nehurumende huri kushungurudza varairidzi. Amai Machona vati nekuda kwekuti hakuna zvakakwana muzvikoro, vave kutyira kuti vana vanodzidzisa vachatadza kubudirira muzvidzidzo zvakaiswa izvo zvinoda mishina yemakombiyuta yavasina.
Isu sevadzidzisi tiri munhamo yakakurisa, especially kana tatarisana nenyuka lukuramu yetakatanga iyo yegore rineri. Challenge number one ndeyekuti maschools edu isu semarural teachers haana kana magezi, saka hatikwanisi kuticha some of the skills dzinodiwa kuict. Like kunenge kuchinzi enda kana kuti paindanet, handikwanisi kudzidzisa mwana saizvozvo. Saka atori machallenges ekuti handikwanisi kuzviita. Malessons like ekuvpa mamwe acho anoda kushandisawo maict tools isusu tisina. Saka big challenge yekuti vana vedu vanogona kutofoira isusu otoonekwa semafailures at the end of the day. Kunongonzi pass rate yevana vekumusha iri low, and yet isusu tine machallenges akaita sewaya osiyanawo nemaedon schools.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati nhamo yapfunya chesero mudzimba zhinji dzevarairidzi. VaMasaraure vachema chemawo neupenyu huri kuraramwa nevarairidzi uhwo vati huri kudzikira nguva nenguva. VaMasaraure vakurudzira varairidzi kuti vanyorese kufuta vagowana mukana wavati wokusarudza vatungamiriri vasina umbimbi ndoga.
Sematicha yemuZimbabwe nguva ino itori nguva yekututsumwa nekuchema zvakanyanyisa. Tichiona kuwedzera kudzikira kuri kuita upenyu hwatinorarama, quality of life yedu iri kuita ichitodzikira. Asi mukana unotida kutora sevatungamiriri vevadzidzisi kuti tirangarire nzira dzatingashandise kuti tikwanise kuti upenyu hwedu hunake. Zvatinotarisira isinde zvekutingakwanise kuita kurejesta kuvhota, tikwanise kuvhota tichiisa hurumende yatinoda inokwanisa kuvandudza upenyu hwedu kuti hunge huri nani.
Zuva reWorld Teachers Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa5 Gumiguru. Gore rino riri kucherechedzwa pasi pedingindira rinobata kudzidzisa zvakasununguka pamwe nekusimbaradza mabasa evarairidzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.